manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, nyamavhuvhu 8, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 munyika kechipiri vadarika miriyoni imwe chete. Kambani yeTriangle yomisa basa vamwe vashandi vari kuramba kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu vapawo mavhima vovimbisa kubuda nemhinduro svondo rino pamari inonzi yakatsakatika mubazi ravo yaifanira kubatsira varombo munguva yeCOVID-19 lockdown. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 munyika kechipiri sezviri kurudzirwa vadarika miriyoni imwe chete kunyange hazvo poita mutauro panyaya yekuti vanhu vomanikidzwa kubaiwa nhomba here kana kuti kwete. Bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere nemakumi mashanu nechimwe zvine mazana mana nemanomwe kana kuti 1,851,407 vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vamwe vanhu miriyoni imwe chete nezviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 1,002,261 vabaiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro mamwe makambani nemapazi ehurumende anonzi ave kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kunyange hazvo komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission iri kuti hapana anofanira kumanikidzwa kubayiwa nhomba iyi. Kambani yeTongkat inova varidzi vekambani inogadzira shuga yeTriangle inonzi yakamisa basa vamwe vashandi vakaramba kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mukuru mubazi rezvemari mukambani iyi vaushe Chinuru vaudza Studio 7 kuti vange vari pazororo nekudaro vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi. Asi vatipa dzimwe nhare dzevamwe vakuru vekambani vanga vasiri kudaira pataenda pamhepo. Asi mukuzeya nezviri kuitika pakambani iyi tabata mumwe mushandi vachamburukira Mananga avo vanoti vakamiswa basa.
Zvakaita ndezvekuti basa parakakumira kwarakaita pane vakavhakisinwa pakuudzwa kwatakaitwa takaudzwa chinzi vhakisini iri kuuya iyi ndeyekudzivirira coronavirus uye yakasununguka akasununguka anobayiwa asina haabayiwi asi zvakaita ndezvekuti takazongoona basa kunzi vasina kubayiwa regedza basa dzosera maturusi ebasa. Saka pari zvino takatodzosera maturusi atisi kuzaki toita sei pari zvino nenhau yeupenyu kurarama.
Saka vangani vakambomiswa basa kana kuti vakatogumurwa pari zvino nenyaya yekuti havana kubayiwa nhomba?
Pari zvino vasina kubayiwa nhomba iyi vanosvika 9 kana kivapfumbamwe. Vasina kubayiwa nhomba iyi pasection yatiri yeTriangle section 14 zvino hapana matanhatu atorwa panhau iyi takangogara pari zvino.
Asi chikonzero chei chaizvo chiri kuita kuti musabayiwe nhomba? Vamwe vanoti inyaya dzezvitendero zvavo zvisingavabvumidze, vamwe ndo vanoti havana ruzivo rwakakwana. Chenyu chikonzero ndechei?
Chikonzero hatisati takanzwisisa maererano nevhakisini kuti marapiro ayo mapesendeji yacho haasati anzwisika. Saka chinhu chinotiremera zvakanyanya kuti unzwisise kuti ndopinda mazvirere kana ndorega. Saka upenyu hwacho hunongo wapa tambo.
Mumwe mushandi wekambani yeTriangle vachamburukira Mananga vachitaura vari parunare kuchiredzi. tichiri panyaya iyi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu kuchiredzi vamako shoko vanotiwo vakaendesa tsamba yenyunyuto kudare reparamende vachiti kumanikidza vashandi kubayiwa nhomba kuchikora bumbiro remitemo. Tabata vashoko.
Zvinhu zvachifanira kumanikidzwa asi panofanira kutsvagwa nzira. Nzira inoitika kuti vanhu vatendeseke vagutsikane vachiona zvinobatika vaZulu. Ndiwo chichemo changu chete ichocho chandakakwanisira kuindisira gwaro nyunyuto rangu kuparliamendi. Chisingadiki ndechekuti vanhu vaite zvekumanikidzwa kuchinhu chetisati taziva kuti chinhu chechino mumiro wakadini.
Saka poitwa sei pari zvino ivo vanhu voopera rumwe rumwe vashoko?
Ini ndinotarisira kuti tiri kunzi vanhu ngavasanitize, ngavaite social distancing, pamwe chete nekugeza maoko. Zvinhu zvetinoti izvozvo nekupfeka mamask ndo zvinhu zvetinoti ngatiite izvozvo, tichitarisa nzira dzimwe dzokuti zvingadzivirwa sei, kwete zvekufoseredza vanhu.
Hapana here mutemo unokwanisa kuti hurumende imanikidze vanhu nekuti kavamwe vari kuti kodzero pane padzinogumira?
Kana iko hatisati tava nemutemo policy kayadzikwa nehurumende, zvinhu zvetinotarisira izvo kuti zvinhu zvose zvetinoita ngazvitizviite zvaitwa nemutemo. Hurumende ngaidzike mutemo, ngaibvunze vanhu, yogara pasi yodzika mutemo wokudaro, kwete zvekungoti munhu woga woga wafunga otoita zvaanoda. Ndo zvetinoramba izvo. Kana tisati tava nemutemo vanhu vafani kumanikidzwa vaZulu.
Makapindurwa here nemutauriri weparamende vamudenda?
Havana kundipindura direct asi pane vemapepanhau vakabvunza nezvenyaya iyi. Tida kunyora chokwadi chaicho chaicho soon after vaona gwaro randanga ndatumira ku parliamenti ndichinyunyuta nekumbunyikidzwa kana kuti kwetinoti kumanikidzwa kwevanhu kuti vadini vabayiwe vaccine. Ndinoona kudero kuti chinhu chisina kunaka kana takatarisa bumbiro remutemo wedu risingatendedzi kuonekwa vanhu vachimanikidzwa kana kumbunyikidzwa pane zveutano hwavo sezvo tine masections akanyorwa kudaro kuti tisaita kuti vanhu vamanikidzwe nenyaya dzeutano hwavo.
Mutemo upi mungatsanangura?
Tinowana pa section 35 of the Public Health Act inoti vanhu havafaniki kuitwa zvekumanikidzwa kuitora mavaccines avo. Endi takuona vanhu vazhinji kana kuti makambani mazhinji kusanganisa makambani ari pasi pehurumende ari kuda kumanikidza vanhu kuti vatorwe mavaccines avo.
Ndiyapi makambani aya mungapa muenzaniso?
Zvakafanana nekuti GMB chaichaiyo mukuru weGMB akabuda achiti vanhu wemasingo vanonge vasina kubayiwa vacharega kuti mbeswa dzavo dzikwanise kutengeswa pamwe chete nekuteo wani. Zvinhu zvakadaro zvakabuda zvakuitika futi nyangwe mumakambani mazhinji zvinosanganisa pamwe chete nhasi uno ndasangana nevakomana vandi vauya kwandiri vanoshanda kuKenlands vachitoti vakadzingwa vari 8 varamba kubayiwa vaccine iri.
Vanorwira kodzero dzevanhu vamako shoko vari parunare kuchiredzi. Asi tabatawo gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pane dzimwe nyaya. Vatinomuda ishe chinyoka avanoti kodzero dzose pane padzinogumira, nekudaro vanhu havafaniri kungoti havangamanikidzwe kubayiwa nhomba kana dzichibatsira kumisa kufa kwevanhu vakawanda.
Hachisi chokwadi kuti hazvisi pamutemo. Constitution yedu inotendera kuti zvinogona kuitiwa kuti pane dzimwe nguva in the interest of zvinhu zvakawanda kusanganisira chinonzi public health, mamwe marights evanhu anogona kunzi hai iyoyo tombomira timbokoshesa upenyu hwavanhu, utano hwevanhu. Saka kana tikati kana usina kubayiwa nhomba gara kumba, tamisa your right to freedom of movement. Kana tikati munhu wose ngaabayiwe nhomba nokuti toziva kuti zvinodzivirira, tamisa an aspect ye right to freedom of choice.
Asika vari kuti panyaya dzenhomba apa ikodzero yavo vachinyoka yekuti kana vasingadi havo kubayiwa havadi kubayiwa.
Chatofanira kurangana nacho kuti vanhu vose ivava vanotaura kwanze handidi kubayiwa nhomba. Ukavatarira mavoko avo vanadzo nhomba dzeBCG dzavakabayiwa. havana kufa. Vanenge vachitaura izvo vachitai pa maselfoni iwaya. Mamwe acho akagadzigwa kunyika idzodzo dzokunana China dzavanoti hei nhomba yekuChina haishandi. Foni iyo ndokwayakabva yaari kutaura nayo.
Asika takaona svondo rapera veZimbabwe Human Rights Commission vachiti pamutemo vanhu havafaniri kumanikidzwawo.
Vanhu veZimbabwe Human Rights Commission vari kungobatirawo pamusoro. Nokuti vanofungira ndofunga kuti basa ravo nderekungopikisa kuti vavonekwe kuita sokuti vanoi havasi kukontroliwa nehurumende, but zvimwe zvinenge zvavo zvokungoda kuda kungobatira zvinhu pamusoro. Nokuti pasi rose rino nyika dzose zvadzo dzose dziri kuita mitemo yokuti vasina kubaiwa nhomba havagoni kuenda kumabasa, vasina kubaiwa nhomba havagoni kukwira mabhazi, vasina kubaiwa nhomba havagoni kuita zvinhu zvizhinji zvavari kumisiwa kune dzimwe nyika. Saka handivoni kuti chinhu chaitika muno muZimbabwe chingai chinoshamisira kudarika zvozvo ndechipi. Vanhu vanenge vachingoda kungovoneregwa kuti vaite zvokuti vahee tohwisisa mutemo, toziva mahuman rights, but apa vaita pfocho, havasi kutaura zvinhu zviri pamutemo, vari kureva nhema.
Gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vatinomuda ishe Chinyoka vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota runoona nezvemagarire evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti mazuva mashoma anotevera vachaburitsa ongororo yekuona kuti mari dzakatsakatika mubazi ravo dzaifanira kubatsira varombo munguva yavainzi vagare mudzimba kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown dzakafambiswa sei. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nehofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General's Office, yakati kunyangwe mari yaifanira kubatsira vanhu vanosvika miriyoni imwe chete, vakawanda havana chavakawana nenyaya dzeuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Mavhima.
I have just been informed of that report and i-report yandoda kuti nditarisise tione kuti zvakanga zvakamira sei. Nyaya yekuti pane vamwe especially vakaita sema politicians nevamwe vakadaro vaikanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita, inyaya yatakagadzirisa zvinhu zvacho zvichiri pedo, dzimwe mari dzacho dzikadzoserwa.
Zvanga zvambofamba sei?
Pakanga paita misunderstanding yekuti vanofanira kubenefita vangani. But report racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka tigoona kuti chii chinofanira kuti chiitwe. Zvinoitwa naAuditor General kazhinji ndechekuti vanoita marecommendations ekuti zvinhu zvingagadziriswa sei. Kana pane vakanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita vanofanira kudzosera mari dzacho. Chimwe chinofanira kunzwisisika zvakare ndechekuti program yakauya pasina database rakakwana rekuti tingashandisa, especially kuvanhu vari muinformal sector. Saka takashandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekunyoresa vanhu.
Maitarisira kubatsira vanhu vakawanda zvakadii?
Taida vanhu vaisvika ku1 million but hatina kuzombosvika even ku500,000. Ndofunga yakapedzisira iri pa300,000. Saka nyaya yekuti pa pasina database ndiyo inogona kunge yakaita kuti zvinhu zvisanyatsoita zvakanaka. Endi munofanira kuziva kuti chaive chirongwa chekuti tikwanise kukurumidza kubatsira vanhu. Saka vakanyoresa vese ndo vataibatsira. Chirongwa ichi chakafamba ndofunga for six months. After 6 months ndokubva chazomiswa. Hatisina chirongwa ichocho. But hapana chinhu chatisingadi kuti tiburitse pazviri. Zvese zvakataurwa naAuditor General tichazvigadzirisa kuti zviite zvakanaka.
Hapane nguva yamungatipa here yamuri kufungidzira kuti mungadai magadzirisa zviri kutaurwa izvi?
Ndinoona sekuti vhiki riri kuuya tinenge tave ne full understanding yekuti zvakamira sei. Nematano hatinozotora kugadzirisa panoda kugadziriswa.
Gurukota runoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaWilias Madzimure avaimbomirira Kambu Zuma vakadzingwa mudare nevamwe vekuchikwata chePDP vachinzi vave nhengo dzeMDC Alliance asi vasati vadzoka kudare reparamende. Kunyange hazvo dare repamusoro rakatonga kuti kudzingwa kwavo kwaisava pamutemo. Vamadzimure vanoti kudzingwa kwenhengo dzeparamende dzakawanda kwave kuwedzera nyaya dzeuori muhurumende sezvo kwasiya dare reparamende risina mazino.
Chinhu chaifa kunge chichibatsira kuti vanhu vaonekwe mashandiro avo yatingati for kuti vave accountable yanga iri nyaya yekuti parliament inofa kunge ichishanda zvakanaka ikozvo mukatarisa kuparlamendi hakusisina chinobuda kuparlamendi zvese zvamakutonzwa izvi makutonzwa zvichitotaurwa nevanana minister munhu achitozvitaurira zvake kuti kwakabiwa pasingabudi izwi rinobva muvanhu richibuda nokuburikidza neparlamendi
saka dambudziko rawo yasei apa
mukatarisa kuparlamendi iko zvino tine maconstituency or tine vanhu vakabudiswa muparlamendi vanodarika 40 vaifa kunge vakamirira vanhu bazi reparlamendi rine committee inonzi public accounts yanga ichiburitsa zvinhu zvakaita saizvozvi ichitarisa nyaya dzemaripoti anobva kuna auditor general but kubva pakabviswa mamwezve mamembers eparliament vanosanganisira honorable Tendai Biti vaichair committee hapana chichabuda kubva kuparliament saka kugadziriswa kwezvinhu zvese zvikurofa kunge kuchiitwa kune vamiririri vakaiswa nevanhu vakaelektwa nevanhu muparliament vanoita zvinofa kunge zvichiitwa kuti hurumende ionekwe kuti inotevedzera zvisungo zvinenge zviripo
asi pamainge muchiri nhengo dzeparamende makambosumwa here nezvechirongwa ichi
isusu semamembers of parliament takanga tichinzi unzai mazita saka munomwe munhu aigonongonyora mazita oendesa zvondochuzwa nemasocial welfare neministry kuti mazita avanotambira ndeapi asi takanga tisingambooni kana munhu aidzoka achindosvika achiti huyai tiite audit yokuti vanhu vatiri kuda kupa mari ava vanoexista here kana kuti kwete
vawilliams madzimure avo vaimbomirira kambuzuma mudare reparamende vari parunare muharare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika varwi vechikwata chechitaliban kuafghanistan vanonzi vatora zvovakwa zvakawanda zvehurumende mudunhu rekunduz zvasiya mauto ehurumende angosara ari panhandare yendege nepakamba yemauto varwi vechitaliban vasimbaradza hondo nehurumende mushure mekunge america nedzimwe nyika dziri mubatanidzwa wenato dzati dzave kubuda munyika iyi mushure memakore makumi maviri vana vechikoro muamerica vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana kana kuti 340,000 vane makore matatu vanonzi vave kugadzirira kuenda kuchikoro kekutanga mushure mekukanganiswa zvakanyanya nechirwere checovid-19 chakatanga kupararira gore rapera nyanzvi zveutano dzepfungwa dzinoti vana vakatadza kuenda kuchikoro munguva iyi zvinogona kuvakanganisa zvakanyanya uye dambudziko iri rakanyanya kuvana varombo vasina zvikwanisiro zvakaita semacomputers anoshandiswa kuita zvidzidzo zvepadandemutande iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti youth forum
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tine hurukuro nevechidiki vari nhengo yechirongwa cheMandela Washington Fellowship chirongwa chehurumende yeAmerica chakanangana nekusimudzira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana muAfrica chirongwa ichi gore rino chakasvika kumagumo vhiki rapfuura muchirongwa tina vaLucky Aroni mutapi wenhau kuBusstop TV vanga vari pachirongwa ichi gore rino zvekare tina muzvare Samantha Svanda mururi wekodzero dzevanorarama neurema vanga vari pachirongwa ichi muna 2019 totanga nekunzwa kubva kuna Lucky mukoma Lucky ndinomugamuchirai muchirongwa tiudzeiwo zvamakasangana nazvo gore rino pasi pechirongwa cheYALI kana kuti Young African Leaders Initiative kana kuti Mandela Washington Fellowship
chirongwa cheYALI chakatibatsira isusu zvedu kuro pakusangana nedzimwe hama dzinobva mumwe nyika kuti tivandudze mashandiro atinoita nekuziva zvavanosangana nazvo kune nyika dzavanenge vari totibatsira kunzwisisa kuti matambudziko avanenge vainawo kana kubudira kwavanoita munyika dzavo vanenge vachizviita sei todzidzawo sivapo zvatoitawo kunongo vachiita sei vachidzidzawo kubva kwatiriwo nyangwe hazvo zvanga zviri online pekutanga takataka kurwadziwa kuti takakuti hazvinhu zvionline taida kuendawo kuamerica tokwirawo ndege but zvakazotibatsira kuti takaona kuti aiwa patenge titori kuno kuzimbabwe kuita online uchipedza kudzidza zvaunenge wadzidza kune munhu utotaura nevamwe vako mubasa kana mucommunity kubva matozi implementa ipapo ipapo utoona kuti hazvi kutoshanda utopa feedback
aiwa nguva ndiyo yadyirana naMukomalaki tiri kuda kunzwa zvekare kubva kuna Samantha asi tisatapedza nemi ndandikumbira kuti mukande mashoko enyu kupedzisira kune vateereri kunyanya vechidiki
chirongwa ichi ndangoti mune vechidiki chirongwa ichi inini ndakango apply to 2015 ndakambotadza kupinda ndichibva ndarangu kati ndichazvitarira ndakuzva kuti ndikutozvikanyira sango hari kupe saka ndikakurudzira vese vakanyanya vakamuya vaapply vanozoramwe kuti ndakamba apply ndichada bcause fomuri yarinorwadza asi programu yakanaka fani kutaura kuti ndatovate shamwari kune dzimwe nyika dzandokwanisa kuzanini kana ndakafunga kuenda kuzambia ndinoyiwa ndotofuna shamwari ndakutoo dokumentary rangu kuzambia ndibatsirewo fanira ndiitira groundwork kana ndaenda kuSierra Leone ndione munhu atoriko ikoko andinokwanisa kubata saka shongwa chakanaka kune vechidiki vanoda kuita mabasa anosvika kune nyika dzese kuti ave achitambirika kwese kwese unokwanisa kuwana mashamwari magururu anozoita kunyatsoita basa rakatikurei rinosvika kwakawanda wanda
aiwa tinotenda zvikurusa Lucky nemashoko ako Samantha tinotenda nekupinda muchirongwa imi makapedza dzidzo dzenyu pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI muna 2019 tiudzeiwo kuti chirongwa ichi chakakubatsirai sei
maita henyu mukoma Mike nembvunzo akanaka fellowship yakandiitira maopportunities akatowandisa I remember vakandinyorera vekufellowship kuti haungadi here kutaura kumusangano muhombe it was a global conference yemadzimai vakangodinyorera vachiti profile yako iri kutaura kuti you are a speaker unoita zvinhu zvakadai zvakasiyana siyana saka ndakabva ndawana nzvimbo iyoyo kuti nditaure it's a global conference nyika dzakasiyana siyana madzimai anopfuura 800 madirectors vanoita zvinhu zvakawanda yange iri global development forum
aiwa nguva ndiyo yadyana naSamantha ndandichikumbira kuti upete hurukuro yedu nekuudza vateereri kuti ruzivo rwamakawana pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship huri kurwushandisa sei mukusimudzira vechidiki munyika
vaive takasangana kufellowship vachibva kunyika dzakasiyana-siyana ishamwari dzangu saka tinotaurirana mumafacebook mumatwitter muchiona zvinhu zvinenge zvichiitika I remember ndichiona mumwe wacho wekuzambia achitonyora kuti vakaremara vasingaoni vakuvhotaveka chinhu chakandikurudzira nekuti muzimbabwe muno chinhu chatiri kutotaura nazvo nezimbabwe electoral commission kuti takuda vasingaoni vavhoteveka nekuti vaimboperekedzwa uchimunyuudza kuti nyorapa pakati nyorapa pakati asi vasingaoni vaicomplain
aiwa mhuri yezimbabwe regai titore mukana uyu mukutenda Lucky Aroni naSamantha Sibanda nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tosangana zvekare mhuri yezimbabwe pachirongwa chelive talk the connection nemchechipiri apo tichange chienderera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika anokonekai nemufaro ndini wenyu Maikove bye
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu
Pakadini vatereri ini ndini Tanonoka Wande tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri uyo anoti anoda kukurukura pamusoro pema uniform anopfekwa nevatendi mumakereke akasiyana siyana mutereri uyu anoda kuziva kuti ma uniform aya anei nekutenda muna Mwari kunoitwa nevanhu zvakatanga rini uye zvakatangirwei kutitaurira pamusoro pema uniform yemachechi nhasi tinamufundisa Rebecca Makai vanosvondesa vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica mufundisi Makai mauniform anorevei uye akatangirwei
semazivira ndaiita kare ndichibvunzawo nyaya yekuti sei vanhu vachipfeka mauniform kumachechi hanzi chikonzero chachiri chekuti vaiti vanhu vafanane varege kutadza kufokasa pana Mwari vachiti handina hembe yakanaka yekuendesa kuchechi here saka kungopfeka kwavaiita mauniform mupfumi ikoko kwanga kuri kwekungoti zvingofana napashayiwa anonzi mupfumi pashayiwa anonzi murombo pashayiwa anoti ndashaya chekupfeka nekuti kana une yunifomu yako hwani iyoyo ndiyo unopfeka wachienda kuchechi saka ndinoimba njiti ndochikonzero chakaita kuti vanhu vanzi vapfeke mayunifomu nekuti zvaiite kuvanopfumi vaibva vangooneka kuti ava vanochena ava varombo vobva vangoya vakati pororwa muna mainhiya nekushayiwawo chokupfeka chakanaka saka ndinoimba ndochikonzero chakaita kuti kunzi ngakuve nemayunifomu akafanana haina basa nazvo tiri mupfumi uri murombo mese makangofanana saka focus yenyu pana mwari haiso kanganisika unoramba muine focus pana mwari asi zvakangonaka kuti vanhu vazive kuti nyaya yeyunifomu haisiriyo inonzi munhu anonamata iko zvino yakutokanganisa kubatana kwemuviri wakristu pamwe chete ndo dambudziko raakunyanya kuitika iroro kuti vanhu vakuti akati ndirokwaninji akati ndirokuangirikeni yaka ndirokucatholiki handifungi kuti bhaibheri soko ramwari rinozvitambira zvakanaka nzira iyoyo
mataura nyaya yekuti mayunifomu anoita sekuti ava kuparadzanisa vanhu chii chamuri kutaura apa mufundisi makai
bhaibheri soko ramwari rinotaura kuti muna vaefeso kana chapter ya 1 verse ya 22 I think rinotaura richiti church muviri wakristu kureva kuti muviri chinhu chimwe chete zvino dambudziko raapo nenyaya yekuti vatendi vaakuti patsanurana kuti ini handigoni kunamata neangirikeni nekuti ndiri mucatholiki akauyawo kumethodhist anoti ini ndiri mumethodhist zvemacatholiki hanomate akaendawo matsavadha kuti isusu hatidi zvemapendekosti nekuti isusu zvedu zvakasiyana hatiite zvomweya mweya vakabva vavo vemweya voti isu hatibatani nevakati nekuti havaite zvomweya saka vadzemwari izvozvo chechi dzinofanira kuti dzibatane tinofanira kuva vanhu vamwe chete pakunamata mwari hongu tinoshumira mune zvakasiyana nekuti muiri hauna nhengo imwe chete zvinonyaya mainifomu iyoyi mwabva ipeka kuti vandiidentifi vandizive kuti nehandisi muangirikeni ndiri mumethodhist ndozvaakunetsa
mayunifomu anoita sekuti akawanda kuafrica uku munombovonawo here kune dzimwe nyika vanhu vachipfeka mayunifomu
ndoda kutenda kuti vawande mataura chokwadi hakuna handisati ndamboita kama cross church inopfeka mayunifomu muno muamerica kubva ndakauya handifunge kuti zvakaitwa nekuda kwebhaibheri because hamuna scripture iri mubhaibheri yayo inotaura kuti chechi imwe neimwe ngaipfeke mayunifomu akadini akadini
vateereri tinotenda ruzivo urwu rwatapiwa namufundisi Rebecca Makayi kana muine mibvunzo kana zvamungada kugovana nevamwe vatendi tumirai maaudio nemibvunzo yenyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo jesi simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo mutambi wenhabvu akaita mukurumbira zvikuru munyika achitambira chikwata cheCape United Joe Kode Mugabe anonzi ashaya nechirwere chegomarara kuReading kuBritain nhasi Kode akaberekerwa kumabhuku uye akatungamirira Capes United mukusimudza mukombe weleague kekutanga kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1996 ichirairidzwa namushakabvu Steve Kwashi uyo akashaya masvondo apfuura mumashoko kuvatori venhau mutungamiri weCapes United vafarai jere vati chikwata chavo chichashanda nemhuri yaJoe Mugabe kuona kuti aradzikwa segamba rechikwata chenhabvu ichi mune dzimwe nyaya dzenhabvu mutambi ane mukurumbira pasi rose Lionel Messi atenda kuti ave kusiya chikwata che Barcelona mushure mimakore makumi maviri nerimwe mushure mekunge vatadza kuwirirana panyaya dzemari dzaanotambiriswa. Pane runye rekuperwe kuti achaenda kuchikwata che PSG kuFrance. Tambva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Gibbs Dube muchinzwa naudze isindebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 8 kuNcwabakazi 2021 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje uhlangothi lwezempila kahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo.
Akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke, so khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi.
Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sikangela nje izolo kuthangenyana uSol kwakuba ukubhubhile kwakanya kungela declaration.
Iyasilela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 iyakhulu emaphandleni.
Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela.
Isigqitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abasibaphoze amakhulu amathathu 300 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Watholakala bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7030 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu letshumi lasithupha 115,890 asebehlolwe kusukela nyakenye batholakala belomkhuhlane lo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi ubatholise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane esabelweni seMathebeleland North. Umoyo uqhubekela phambili esithi
kulenhlelo ezikhona eze-vaccination siyasuthiseka asisuthiseki ngazo kodwa esikufisayo ukuthi uhlelo lolu njengoba i-corona ileminyaka embalwa iqalileyo umuntu kazizwe ekhululekile ukuthi abe ahambe ku-vaccination ngesimo azibona ngaso.
Unkosikazi Unity Sibanda ohlala eJotsholo Ward uthi uthwele nzima.
I-lockdown inhlukumezeka kuhlungu ngoba ngibe ngilabantwana ade befunda sukusela ngo-2018. Lanamhlanje abantu bami kabayi esikolo, lo baba ongakwamade esebenza suke waphelelwa ngumsebenzi ngendlela ye-lockdown. So akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke, so khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi. Kukakhulu mina vele ngokwami akungichazanga ngoba kangisasebenzi lo mkama sasebenzi abantu bami balahlekelwe ikusasa yabo ngenxa ye-lockdown. So into leyi heyi isihluphile ngoba heyi abantu bami ndo ECD oqala ukungena kwi-ECDC soze kule 2 years kakwazi ukubhala ibizo lakhe ngenxa ye-lockdown kabaye esikolo. Umnyaka uqalisa uziyephela umntwana efunda inyanga eyi-1.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula isigidi lengxenye 1,851,407 asebehlatshwa kwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi njalo abedlula kancane isigidi 1,002,261 sebehlatshwe eyesibili. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhathazwa ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi belungiselela ukunanza usuku lwamaqhawe kusasa ole Heroes Day. Abalwa impi yenkululeko bekubuto leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZipra bathi lokhu bebandlululwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njengalokhu kwakusenziwa ngowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Umnumzana Isaac Mabuka, umgcini sihlalo webandla leZaphu, uthi okuhluphayo indlela okunikwa ngayo isixoxo sekhawe lesizwe.
Kufanele kube ne-citation. I-citation yinto ekhuluma ukuthi wena umuntu lo unikwa ngenxa yokuthi wazinikela endaweni enje lapho abantu kade befanele betshele betshiswe kumbe kuhambe ilizwe lalifanele lidilike, wagijima wayenza lokhu lalokhu, wasacrifice impilo yakhe. Ukukhethwa kumbe ukunikwa ubuhero okwenziwa nguhulumende akuhambelani labanye abalweli lizwe. Like sikhangela nje izolo kuthangenyana so kwakuba ukubhubhile kwakanya kungela declaration.
UMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzanika umkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa isichopho sokusebenzela ilizwe ngendlela ephezulu, kanye labanye athi benza okubukekayo. Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZanu PF uncoma okwenziwa nguMnangagwa njalo uthi uqakathekile ukunanza usuku lweHeroes Day.
Sinabanye abantu abayenza izinto ezitshiyeneyo phakathi kwelizwe lapha ade bengakhangelwa. Ngakho ke lo nyaka uPresident kwi-dispensation uComrade uMnangagwa ukhangele labanye abantu abasaphilayo labanye abantu abasishiyayo abayenza izinto eziningi kodwa abangasobalelwa benkululeko. Njengoba dokotazi ukuthi isikhathi esiningi wonke umuntu okuthiwa yihero umuntu ovela oqala waya empini.
Abantu abangamakhulu amabili 200 bakhangelwe ukuba baza kuya emathuneni eNational Heroes Acre kusasa eHarare, njalo ezabelweni kuzakwenziwa imicimbi efanayo eyokunika izicoco abantu abatshiyeneyo. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi uMnumzana Siphosami Malunga, umntakamuyi uSidney Malunga owangcwatshwa eHeroes Acre eHarare, ethathelwa ipulazi nguhulumende labanye bakhe ababili uMnumzana Zephania Dlamini loMnumzana Charles Moyo. Abathathu laba bathi bathenga ipulazi eNyamandlovu emuntwini omhlophe. Kodwa uMnumzana Gajamba Zithulela, omunye wabakhokela amapolisa ensida awe Central Intelligence Organization, uMnumzana Dumisani Matsibanye Nyathi, labanye sebevale ngci epulazini leli lapho abathume khona uMnumzana Davidson Gumbo uba ahlale esangweni. UDlamini uzame ukubophisa abantu laba wahamba lamapolisa esidakeli farm lapho uGumbo avale khona esithi uthunywe ngabanye abantu. Udaba lolu lokhu lusemthethwandaba we-High Court. Ake sizwe uDlamini ekhuluma loGumbo ngokuvimba kwakhe esangweni epulazini leli.
Ukuthi ba kuDlamini vele yena akasela mvumo yokuthengini la.
Ngingasavunyelwa ngubani?
Sivalile la.
Ngingasavunyelwa ngubani?
Umthetho babantu owazi.
Umthetho wuphi?
Awazi.
Wena uthunywe ngubani wena Gumbo? Indaba le is before the courts.
Before the court.
Yeah, yo umuntu wakho omkhonkothelayo ngumadzibanyata, angithi?
Madzibanyata namas.
Awumas. Eh, ubuyela lapha kuthanga.
Kuthanga.
Yes. Don't worry. Right. Wena are you a beneficiary? Uphi incwadi la?
Lami ngomunye wakho.
Right. It's good. Indaba le is before the courts. Right? And it before the courts. Ihanjiswe nguye nalo ubudumisane madzibanyathi wena.
What?
Hanti uthi lingabanye ba.
Aso wethu. So singabanye abafuna ukulima ba.
So kuthiwe ulime lapha egedeni, ulime lapha endlima khona.
Hayi, lapha wena ungathukutheli. Sina esilitshela khona mdala ukuthi lapha.
So nxa kuthiwa hambe elima iplazi nxa lithethwe, angisangeni mina.
Hayi, asoze lingena athi lithise kodi yikho sithi
lamuhla. Right, lalela
ngikutshelawena
wena into kumele ungangena eplazini uzangenza.
Hayi, ungangena kwenkani.
Ye vele, you have no right to be here.
Ungangena kwenkani.
Yeah. Buya le offer letter yakho
kula mapolisa.
Hayi, no lingapheleli Gumbo.
Khayela phela amapolisa.
Wena nxa uphiwe, uphiwe nga nxa uphiwe, uphiwe iplot, hambe eplotini lakho lapho uphiwe khona.
Lapho egedini babantu.
Eh.
Sithe alingeni kuphela.
Why? Ukuthi wena ungubani?
Thina lathi sikulandelayo.
Ukuthi wena ungubani?
akwazi ke lapho ukuthi ungamfaka ngapha.
Nga uphiwe indawo, hamba lapho uphiwe khona. Kwakhona abantu abaphiwe izindawo phezulu ngale, bayangena, bahambe bayezenzela abakwenzayo, asikaze sibamise. So wena ubuya lapha ngaliphi?
Hayi, mina le mbuzo eminingi leyo angeke ngiphendule, but engicelayo ukuthi egedini nanje, nxa sizwisisana lani lingumuntu omdala. Bengicela ukuthi lamlinzwisise ukuthi hayi kwalamuhla hayi.
Lapha sizwe umnumzana Zefaniya Dlamini ekhuluma lo Davidson Gumbo esangweni esidakeni farm alithenga lo mnumzana Siphosame Malunga kanye lo mnumzana Charles Moyo. Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Namhla sixoxa lezakhamizi emadobho esebelelini seMatoran South ngokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosazana Mary Mhlanga ohlala kuward 6 uthi baningi kakhulu abantu abahlatshwa amajekiseni atshiyeneyo.
Kwathi kuqala lokhu kuhlatshwa abadala bahamba sibili abaningi ngobuningi bahlatshwa, kwathi sokulandela ukuthi umuthi usubuyile njalo. Hayi, abanye baba lokuthandabuza bokuyahlatshwa, abazange bahambe ngobuningi. Kathesi umuntu wonke sebonile ukuthi umkhuhlane ukhona, babesalokuthandabuza abadala. Sebonile ukuthi ukufa kukhona, injekiseni isikhona.
Unkosazana Mdlanga uthi ikhatshana indawo okuhlatshwa khona abantu.
Uhlupho olukhona, kathesi sebehlabela entshelanyemba esibhedlela kuphela lase St. Joseph. So kusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela. Yiyo esingane inzima kakhulu. Abadala abaningi laba bengahlatshwanga sebefisa ukuhlaba. Kodwa umango sungane uyabakhulela. Engubonayo bengibona ukuthi ngakuyatholakala ukuthi laba bantu abahlabayo laba bezimpila kahle bayasondela ebantwini. Njengabakwenza beqala babuya bazohlabela ewardini esikolo, abanye baba seprimary, abanye baba komzila. Kodwa kathesi sokusiba nzima labafisayo abangalamabhasikili abangalazinqola, kunzima ukuyafika khona esibhedlela.
Ubheke impilo Sibanda ohlala eMakhaza eward 10 laye uthi iyasilela ijekiseni endaweni eziningi.
Ivaccine le ekhona yokulisana lobhubhane lwelu lwe-COVID-19 nginanzela ukuthi abantu emuva qalisa bebengani bahlehlele emva, kodwa kathesi sokukhona kuzwisisa kubantu ngoba abantu ngobuningi bayagijima mpela baya esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kodwa isihluphe esihlangana labo ukuthi umuthi wakhona ufika ushota, but usaselayinini uzothiwa umuthi usuphelile. Ubuyele njalo usaselayinini uzothiwa usuphelile. Uthi usahlele emakhaya uzothiwa hayi nakho usubuyile, ligijime futhi umuthi lwana khanya ukhulelwa ngabantu. So ngikhuluma kunje nje abantu abaningi ngabakahlatshwa ngesizathu sokuthi uyashota. Kubuhlungu ukuhamba kabili nge-transport ngoba le mali yakhona enzima. Okwesithathu kugcina sokwenza ukuthi umuntu edonda.
Usibanda uthi kayitholakali ijekiseni lemakilinika.
Kuthiwa kumele siye kumakliniki singasayi ema-Peace Hospital. So abaningi bahambile lapho kumakliniki futhi bathola ukuthiwa kawukabi khona. So luba kusiya kuya maybe lo muthi utholakale nje uhlube ningi maybe ngxenye abantu ma kungabhodwa. Maybe isibhedlela sona ngkwaso siphume singene maybe ward by ward abantu bazohlatshelwa lapho vele bahle babuye belungisile ngoba vele number yokuthi ku-ward 10 njengakithi khonapha eMakhasa maybe singaba labantu abangaka bahle babuye bekhangele inamba engabo bafike bahlale baqede baye kwe-ward bahlale beqede. Ngibona ngani kungancedisa ukuthi sikwazi ukudlula kulolu bhubhane, sikwazi ukuthi sihlatshwe sivikele ngoba kuqakathekile ukuvikelwa kulokulatshwa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wabantwana besikolo seChibok kwele Nigeria, ongomunye wabathunjwa ngamalucacha eBoko Haram uzimhambise emasotheni lendoda iyamthathayo. Umsakazi weVoice of America ubika ukuthi usibalukhulu wesabelweni seBono State uthi sebebikele abazali bentombazana ngalokhu. Umsakazi weVoice of America ubika njalo ukuba amalichacha aweTaliban asethuthune idolobho leKunduz lachiya amasotsha kahulumende ebambelele emagcekeni ezizamtshina nalapho abahlala khona. I-Taliban isithuthune indawo eziningi selokhu ibutho leMelika lasuka kulelo lizwe. Isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla ke udaba lwethu lwamalobolo. Sinobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Akuqhubekele phambili sizwe baba uNgwenya ukuthi kuhamba njani ngezamalobolo.
Kulezi nsuku seziningi izinto zokufanele uthenge laphana ijazi likababa, uphinde uthenge ijazi ijali kamama. Nokuyizinto esizibonayo ukuthi ngokuhamba kwesikhathi zizalokhu zitshintsha zitshintsha ngendlela okuphilwa ngayo. Futhi unganazelela uzanazelela ukuthi lezi ndawo kazifani. Abanye benza ngokunye, abanye benza ngokunye. Njengoba sizwa kuthiwa kwazona nje inkomo kwakudala ekadeni zaziyisithupha. Kwathi nxa kufika abelungu lapha kodwa ngiqaphela kakhulu umlungu lo waseNatali. Utheophilus Shepstone, wayebizwa kuthiwa ngusomsewu. Kuthiwa baba leso kumbe ngithi plani yokuthi benze abantu abamnyama basebenzele kakhulu ngapha emaplazi nabo neminye nje imisebenzi efana namafektari. Lapho abaqinisa khona umthetho wokuthi umuntu nxa elobola akhiphe inkomo eziningi. Okwakusenza abantu besebenze nzima, umuntu ezama ukuthi onge imali yokuthi akwazi ukuthi athole izinkomo ziyokuyolobola ngale kulo suku esemkhethile ukuthi abe ngowakwakhe. Yikho lapho esizwa kuthiwa kwaqala khona ukuthi kubekwe imithetho emningi ngokulobola.
Phosela ukugcina baba Ngweni,
siyabona even ngemva kwalokho abantu lokho bephindezela kuningi. Sesithola manje sokusiba nezigameko eziningi ezifana nokufohla umuzi, ama damage. Lokho kwenziwa kahle kahle ngeke sikubale njengamalobolo, kodwa kusuke kungahambanga ngendlela maso kusiba idamage sokusiba ukufohla umuzi nokudelela izinto ezifana nalezo. So ngingatsho ngithi babudube kuneni nempela okubukeka kusazotshintsha ngendaba yamalobolo. Ngiyabonga.
Hayi ke sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka Melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje njalo nje sizaqhubeka kancinyane ngendaba kaAnaniel uSafira liyanisa ithola ngale anivike encwadini yezenzo zabapostoli chapter 5 verse 1-6. Singazake siyifunde njalo, kodwa ke sizaqhubeka ngayo indaba yethu. Sigcina sesithi uPetro wakhuluma kuAnaniya njengenhloko yomuzi ukuthi kade uSathane umvumeleleni ukubana angene enhlizweni yakho uzowenze into engaka elihlazo eyangisayo ngokuqamba amanga, hathi ebantwini kuphela kodwa lapha bukaNkulunkulu. Into engithanda ukubona sikhumbuzane ngayo namhlanje yikuthi nxa ungumkhokheli, sikhulume ngobukhokheli ingabe yibuphi indawana zonke lezi, ubukhokheli obuqotho ngoba ukhuluma iqiniso izikhathi zonke, ubukhokheli obuqotho ngobazi ukubana into obuyikhulumayo iyamukeleka la kuNkulunkulu. Yebo kambe bakhona abakhokheli abavele bephila ngamanga, abazila iqiniso, abangafuni ukulizwa nxa liliqiniso baligobisa, balitshekise, bakhulume lezinto ezizilayo. Kwesinye isikhathi bashiye into eyiyo, bakhulume izinto ezizaba mnandi endlebeni zabantu. Kodwa lokho ke uPetro uthi kayisikho kumele kwenzakale. Yikho lapho esithi uyigcineleni into le enhliziyweni yakho, izinto nxa zisesandleni zakho njengomkhokheli azibe sesandleni
sakho zithi nxa zilungiswa zilungiswe ukukhanya ukubana ulungisa ngobuqotho langeqiniso izinto zingalungiswa ngamanga baningi abantu abathanda ukubukwa mhlawumbe njengoba sike satsho kule HIV ukuthi uAnania mhlawumbe wayezama ukunikela ukuthi abe legama ebathi nasiya indoda uAnania iyanikela yenza okuhle kanti nikela hathi ngenhliziyo yayo yonke ngobana enye ingxenye yenhliziyo yayo kusathane nxa kuvele kuthiwa umkhokheli mana eqinisweni kangcono abantu bakuzonde ube umyanga emehlweni abo kodwa ukhulume iqiniso ngezikhathi zonke kulula ukuqambela abantu amanga ngobana babe bengakwazi ukuthi okuyikho ikuphi lanxa bengasola bangungune bathi kodwa lapha lokhu ayisikho umuntu owazi iqiniso lonke ngawe libabili kumbe libathathu nguwe namnikazi walokho okusenhlizweni yakho lonkulunkulu wakudalayo owesithathu ngulo elihambisana lonke usathane ngoba usathane ulakho ukubana akwenze inceku yakhe enze ukubana umlomo wakho ukhulume izinto ezingayisizo ezazakalayo phambi kwakho lo nkulunkulu laye usathane ukuthi ulamanga ukhuluma into engayisiyo xa ungumkhokheli kanikhetha ukuthi umkhokheli onjani ngitsho leso sikhundla osiphiweyo njengoba uAnania wayephiwe isikhundla sokubana yinhloko yomuzi wakhe wena esakwesikhundla lawo leso laso ungavumeli usathane angene ahlale enhlizweni yakho umlomo wakho kawukhulume into esuka ekujuleni kwenhliziyo yakho ubuso bakho labo kabutshengise ukubana ukhuluma iqiniso ngobana kwesinye isikhathi ubuso bomuntu oqamba amanga buyamthengisa lowo muntu uyabona nje empeleni ukuthi ngamazwi angelasisindo amazwi alesisindo ngasuka ekujuleni kwenhliziyo amazwi uNkulunkulu athi lanxa wakhuluma avumelane lawo athi nangumntanami okhuluma iqiniso kasifundeni ukhuluma iqiniso ngobana amanga ayamfica umuntu uAnania amanga akhe amfica wawa wafa wayambelwa ngabe kuyenzakala lapha uAnania bebaningi kangaka besiyabambela kusa kwamalanga uNkulunkulu olungileyo ibalathi sifundise ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke sukela manje uzobona phakathi amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungadinwa lakusasa sike sizwe ezabatsha.
Ngali chona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumayigobe namhlanje silo Priscilla Ncube ingcwethi kwezemidlalo langokuthuthukiswa kwabasakhulayo sikhangela umncintiswano we 2020 Olympic Games akwele Tokyo ofika emaphethelweni namhlanje esihlolisisa indlela iqembu ebelimele eZimbabwe lidlale ngakhona kwele Tokyo Priscilla ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngendlela iqembu eZimbabwe elidlale ngakhona kunomncintiswano.
Bafosa bona kunjani? Hayi mina ngiyaphila. Ngingamotshi isikhathi kase ngithendule umbuzo wakho ukuthi wena ngibone ngani abadlali bethu as individuals kuma disciplines abo. Mina I think ukuthi khona abantu laba they try their very best. Ngithathekiswa kakhulu i-performance ka-Jonathan Kajang. Ukhangela ukuthi ngumuntu ole 17 years usese lihle esibili nxa engaphusekelo olufaneleyo batshengise esibilisa individual brilliance ngoba even wakhangela ama-rankings abo akade bekuwo bengayi kuma-2020 Tokyo Olympic Games bakhwelile kuma-rankings.
Priski, kuyini okumele sikwenze ukulungiselela imidlalo yama-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024?
Bapho iMinistry of Sport, SRA Commission, Olympic Committee abathe bahlanganiswa emakhanda kathi baqalisa ukulungiselela ama-Olympics ka-2024. Kuma-participants angulanto eyenza ukuthi umuntu aphumelele ku-sport besides training. So kabazile enough time basebenze sibili ngamandla abo wonke ngokuzikhandla working very hard in training ukuze kuthethe u-2024 they will be ready for this tournament. IZimbabwe as a country, the government kayibasupport with enough resources kusela kathesi batraine bangashoti lutho so that they can bring medals, so they can bring results.
Ngaphandle kukahulumende kuyini okungenziwa ngabosomabhizimusi kanye labasakhulayo ukuthuthukisa ezemidlalo kwele Zimbabwe?
Bafu ngiyabonga ngalowo mbuzo. Ngibone ngani kulapho esisasilela khona njengelizwe. Yebo, uhulumende nguye omele athi spearhead indaba ze-sport. Kodwa nxa kungela usekelo lwama-businesses be-sport, hayi qiniswe ukuthi njengelizwe sisasazi struct. So angikwazi ukuthi sofa kwini okuxothela khathana our business people from sport. Silabantu sibili abalezimali eZimbabwe but ukuthi bazifake kwi-sport ngani kusasilela. Nxa kungakabi njalo wetethu izahlala isemuva. Kahle ngunike example ye-South Africa. I-ABSA withdrew i-sponsorship yabo from i-Premier League ye-South Africa. I-DSTV took off. Besides i-DSTV uzawonswa khona kule Nedbank Cup, kule MTN Super Cup, kule Black Label leyana edlalelwa between Kaizer Chiefs and Orlando Pirates. Those are private actors abakhona sport. So, njengelizwe, we still need that. Nxa kungela private sector partnership in sport, we will always try to find public-private sector partnership ziyafuneka even in sport. Ukuze sport yethu ikhule, ithole usekelo olwaneleyo. Ngoba i-government iqinise ukuthi mhlawumbe ingangabi nemali eyaneleyo ngoba mhlawumbe ibhekane nento eziningi.
Hayi, siyabonga Brisky, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Zulukandaba, sithanda ukubonga uBrisky Ncube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk at the Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Olebalulisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Thwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wezemidlalo, igcutshela mhla imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games kwele Japan, lapho eZimbabwe elehluleke ukuthola izichoko zegolide, isiliva le-bronze. Umdlali we-golf uScott Vincent wakwele Zimbabwe ubemele ilizwe elomphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry kanye noThabani Gonye, umkhokeli wenhlanganiso yemidlalo eZimbabwe eZimbabwe Olympic Games. Ekhuluma ngokugqitshwa imidlalo le, umkhokeli wenhlanganiso ye-International Olympics Committee uThomas Birch uthe kusetshenze kahle loba nje belimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele Japan lakwamanye amazwe. Ilizwe leMelika yilo elithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-China, Russia, Britain lele-Japan. Kuzokazi le-Africa ele-Kenya lithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-Egypt, i-Uganda, Ethiopia lele-South Africa. Uze sizwe okuningi ngokwenzakale emidlalweni le, njalo lokuza kwenziwa ngele-Zimbabwe ku-Olympics ezibuyayo. Sixoxele uFrederick Ndlovu obekhokhela abadlali leziphathamandla ezikade zikhona ngale kwele-Japan.
Abadlali bethu akade bese-Tokyo e-Japan hayi benze kuhle kakhulu ngoba konke bayidlulile esingathi ngama-best records abo ababelabo bengakayi kumdlalo le. And omunye wabo uPeter Othwa ugcine efaka enye esingadini esingarekhodi entsha ekubhukutsheni. Ngakho-ke siyajabula kakhulu njengelizwe leZimbabwe, kodwa umsebenzi omkhulu osimeleleyo phambili ngoba umnyaka owodwa usuhle wadliwa umkhuhlane lo magciwane la awe-COVID. Ngakho sesisalele iminyaka emithathu ukuthi silungiselele for iParis 2024. Ngakho-ke ngalokho nje kuthi ukuthi hhayi iholiday vele ayikho, ikhefu alikho, so umele vele siqalise kathesi ukulungiselela iParis 2024 xa kuthi kumele sithole nje imendulo eziqakathekileyo. Ngakho-ke njengeZimbabwe Olympic Committee kunyanga lezayo kaSeptember silakho lokho kuthiwa abathi i-strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term, then sizabe silungiselela futhi i-medium term yabe ikhangelela ama-Olympics ka-2028.
Ufred Ndlovu ubekhokhela abadlali leziphathamandla zemidlalo emidlalweni yeTokyo 2020 Olympic Games. Sikhuphe laye eseHarare. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu bafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwe phansi nguhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iyasikelela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 emaphandleni. Isigqitshiwe imidlalo yeTokyo 2020 Olympic Games. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngoKipstove.